Maangwana na kanaka vaatereri, tinosangana zvakare maangwana na anasi, kuri musi wechipiri kukazi 11-2020. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwa kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hembe dzake chaidzo dzekuti yatenge kunyange dzemubhero ne $6 apachina chaachatenga munhu iyeri. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa.
ZCTU yoshora mari iri kunzi nehurumende ipiwe vashandi vanoshanda mudzimba.
Saka pari kunzi weHonda Fit apinda muleni encroached muleni bhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi.
Vanhu vanomwe vanoshaya munjodzi yemugwagwa kukwekwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kushora zvikuru hurumende nemari yayatara kuti itambirwe nevashandi vemudzimba nevanoshanda mumagadheni. Vashandi ava vanzi vatambiriswe mari iri pasi pemadhora zana nemakumi matanhatu nemasere munyika kana kuti madhora matanhatu chete pamari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, kunyange hazvo tanga tavatumira mubvunzo tichida kunzwa divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Hurumende yaratidza kuti haine hanya nevanhu vemuZimbabwe, zvikuru sei nevashandi vemuZimbabwe. Mari yatara kuti vanhu vapiwe inova mari inongotenga $6. $6 kuno kuya kungotenga chete chigodhi chisaga chehupfu che10 kg. Saka zvoreva kuti munhu ari kushandira mwedzi wese kuti apuwe hupfu chete. Izvi hatisatambozviona kana muRhodesia makatambudzika vashandi havana kumboshandira kutenga chipaketi chimwe chete chehufu. Zviri kureva kuti udzvanyiriri hwaenderera mberi ende hapana imwe nzira yatingaita kunze kwekuti vashandi vamire nesimba varwise udzvanyiriri sekurwiswa kwakaita udzvanyiri hwemuRhodesia.
Zvino nenyaya yekuti zvekudya nezvimwe zvose zvinoramba zvichiita chamuramba mhuru kukwira mitengo, vashandi ava vangakwanisa here kurarama muZimbabwe yanhasi?
Vashandi ivava hakuna kana mumwe chete anogona kuti nemari iyoyo anopiwa atenge chikafu chevana chemhuri yake anenge asiya kumba. Haagoni kuendesa vana kuzvikoro, haagoni kuti akarwara iye anorapwa kuzvipatara. Kana akarwarirwa nomubereki haagoni kunorapisa mubereki. Uye izvo zvaakureva kuti haachitorina mari yetransport chaiyo yekuti adzoke kumusha kana neholiday kuti ambonoona hama, hazvichakwanisiki. Hembe dzake chaidzo dzekuti yatenge kunyange dzemubhero ne$6 apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa wokuti vaite varombo wokupedzisira. Asi izvi zviri kuramba zvichienda kuvashandi vese, zvaakusvika kunyange kuvashandi vepamusorosoro. Vana chiremba vari kuchema, varayiridzi vari kuchema, vemumabhanga vari kuchema, mushandi wose atambudzwa munyika yechipikirwa.
Asika vehurumende vamutasa vanotioka vashandi ava vanenge vachigara mudzimba kunyanya, nekudaro panenge pasinawo mari idzodzo dzekubhadhara mitero yemba pamwe nemari dzekukwira mabhazi zvinoitwa nevamwe vashandi vachienda kubasa zuva nezuva.
Hakuna mushandi anogona kubvumidzwa kuti paanoshanda anoya nemhuri yake, anoya nevana vake vachidya ipapo, vachienda kuchikoro ipapo. Vashandi vava vanhuwo vane mhuri dzavo, vanotoda kuchengetawo vana vamwe vakasiya vana kumisha vamwe vane vana vari kuzvikoro kunyange futi zvakadaro vanewo vabereki vanenge vachitarisira kuti vanoda kuchengetwa saka tinoona kuti mari iyoyo kunyange akanzi anogarapo achidyapo haikwanise kuti munhu aite upenyu hunotarisirwa kuti ndo upenyu hwemunhu hwakafanira
asika hurumende iri kuti pari zvino haina zvikwanisiro nekudaro haikwanise kuti iwedzere kana kuti iti vashandi vawedzerwe mari
nyika ine zvese zvakakwana zvekuti vanhu vagare zvakanaka vashandi vechibhadharwa zvakanaka asi paita ugororo paita umbimbindoga paita udzvanyiri usveta simba hwakanyanyisa
mutungamiri wezvetcitu vapeter mutasa vachitaura vari parunare muharare vanhu vanomwe vakafa nezuro vamwe vane chitsama vakakuvara mushure mekubonderana kwebhazi rezupco rainge richienda kuharare nemotokari yerudzi rwehonda fit mumugwagwa weharare bulawayo pedyo nekwekwe mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanoti mutyairi wehonda fit akapinda munzira yebhazi izvo zvakaita kuti mutyairi webhazi aedze kumunzvenga kuburikidza nekubuda kunze kwemugwagwa asi motokari diki iyi inonzi yakazorovera pavhiri rebhazi rekumashure ichibva yapidiguka ndokuuraya vanhu vose vatatu vainge varimo bhazi rinonziwo rakazonorova muti pamwe nedzimwe motokari zvakasiyawo vamwe vanhu vatatu vainge vari mubhazi iri vafa wechina achizoshaya asvika kuchipatara jonga kandemiri westudio 7 akakwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati nezuro ngatinzwei zvakatora nzvimbo
yekaita tsaona yebus accident pabonderana bhazi rezupco nehonda fit pa209 kilometer pegi harare blawai road pajoni goko tenofu takatarisana nenonziyo kwekwe truckers in pari kunzi honda fit yanga ichibva nekuharare direction iri bhazi rezumko richibvawo mukwekwe richienda kuharare saka pari kunziwe honda fit apinda muleni encroached muleni yebhazi ndokubva bhazi driver aedza kuti amunzvenge saka honda fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi ndokubva yarola 3 times pakafa vanhu 3 vanosanganisira drive bhazio razorovawo muti ndokubva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi musina munhu murijanga achitenga mavise ndobva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi zvekare pane vanhu vanga vachitakura makofi saka mubhazi mafa vanhu 3 ipapo umwe azofira kuchipatara zvichireva kuti vanhu vese vafa i7
mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vachitaura vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro mutungamiri wesangano revanofamba nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliath vanoti hurumende inofanira kukasika kusimbisa mitemo inosungira vemabhazi kuti vasamhanya kudarika makiromita makumi masere paawa kuitira kuderedza uwandu hwetsaona dzemimugwagwa ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga
isu maonero edu ndeyekuti nyangoti vemabhazi vazhinji vari kunyanya vhetemisa motikari izvo zvinozivisa aupenyu vevafambi panguva yakaoma zvekuti vanozopedzisira varasikirwa neupenyu isu tiri kutaura kuti dai hurumende yatambira chikumbiro chedu chekuti mabhazi anotakura veruzhinji nemakombi aiswa maspeed limiters kuti akasvika distance inenge yakatarwa kana kuti 80 anobva aguma muhighway muri kunyanya vhetemutswa zvakanyanyanya zvinozoita kuti zvikonzere tsaona yanga ichikwanisa kunge ichidzivirirwa zviri kureva kuti bhazi ratadza kunge richibopa mabreki chaizvo chaizvo robva razoti unotunga dzimwe motikari dziri pamugwagwa zvazoita kuti vamwe varasikirwa neupenyu tiri kungogara tichingotaura kuti mahighway munoda police patrol munodawo vid kuti inge ichigara irimo nguva nenguva
imi muri kungotarisa divi remapurisa nevevid ko varidzi vemabhazi muri kuvatarisawo here panyaya dzetsaona idzi
tiri kuzvitarisa ndosaka isusu takakurudzira kushandiswa kwemaspeed limiters tiri kutarisa vasaidzi vavo kuti ivo Fano kudidisa vanhu yatinonzi defensive vakabva madhaiva mazhinji arudzwa pamabhazi vane madefensive vamwe vacho semaongorera takabva kuita tiri kudhraivhwa nevanhu vari kurwara chevo chevo tiri kudhraivhwa nevanhu vakadhakwa chevo 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 zvese izvi hazvichitariswa izvozvizvi tinoda kuti kuti kana dhraivha aonekwa achivhetemutsa motikari amboonekwa kuti haana kudhakwa here chii chiri kuitika kana kuti ari kupuhwawo kunzi anofanira kushanda zvakanyanyisisa kuti pave nepundutso yatinoti matageti aya kuti varidzi vedzimotikari vari kuita sebhozi aive mune makundano asingatomboita anokonzeresa zvinhu zvakatowandei kudhondwa kwevanhu kushungurudzwa kwevanhu vamwe vanenge vachimhanya vakateedzana vachimanyira vanhu saka ndo zvimwe zvezvatichikuona kuti vanhu vemabhazi ava vanopawo futi matageti shande vavo zvinozoita kuti vange vachisangana netsaona
matanho apa hamuri kutorawo pamusoro petsaona idzodzi
matanho hatisi kuita isu sepassenger association muzimbabwe tiri kuendesa petition kuparliament takaona zvakakodzera kuti isusu sesangano rinomirira vanofamba nemichovha tiendese petition kuti tichengetedze upenyu takatarisa netsaona dziri kuwanda mupetition medumu takanyorawo nyaya dzemasipidhi limiters idzodzo kuti dzinonge hurumende inofanira kutambira chichemo chedu chataisa isusu sepassenger association vagadzirise mutemo uri kuda kungogadzirirwa padiki diki chaipo chaipo kuisa kuti havanonzi endi pakanzikana kushandisa zvakati maspeed limiters nemaspeed monitors panenge paakunzi maspeed limiters nemaspeed monitors zvinofanira kushandiswa zvese nguva imwe chete iyoyo ndizvo zvatiri kutarisa
avo vanga vari mukuru wepassenger association of zimbabwe vatafadzwa George Goliath vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau bepanhau reZim Live rinoti vanhu vose vainge vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix Mine uyo wakadhirika nemusi wechitatu svondo rapera pedyo nekwekwe vaburitswa mudzviti wemukwekwe vaFortune Mupundu vanoti vanhu vashanu chete ndivo vange vasara kwete makumi maviri sezvainge zvichifungidzirwa vanhu vaviri chete ndivo vakaburitswa vakafa bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti bazi rezvemamiriro ekunze reMet Department riri kuyambira kuti muguta reBulawayo nedunhu reMatabeleland South muchanaya mvura yakawandisa nhasi zvekuti vanhu vanofanira kungwarira kuyeredzwa mvura iyi iri kutarisirwawo kuMidlands nemasvingo topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau reHerald iro rine nyaya yekuti vamwe vana mukoti pachipatara cheparirenyatwa group of hospitals vari kuita basa rekuba mapiritsi emaantiretroviral kana kuti ARVs anofanira kupiwa vanhu pachena votengesa nemadhora 10 ekuamerica pamapiritsi anodiwa nemunhu pamwedzi nyaya iyi inonzi iri kuferefetwa muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire voga zviri kutsikwe mwoyo yavo tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutukana kana kunyomba
makadii zvenyu vateereri vestudio 7 nemi munotipawo chirongwa ine ndoda kutaurawo maererano nenyika yedu yezimbabwe chiri kuitika ndechekuti panyika yedu yezimbabwe isusu ngatitarisire kuti dambudziko ratinaro nhasi unoti rakanyatsobva papi chaizvo chaizvo semaonero angu dambudziko ratinese isusu panyaya yezimbabwe rakabva panguvayo pakatorwa minda saka inini maonero angu ndezvekuti chamisa kana munangagwa chero kana ani kana chiwenga hakwanise kusimudza nyika iyayi isusu ngatiti purezidendi ari pachinzvimbo nhasi uno ngaarivhese adzosere varungu mapurazi zimbabwe idzokere pekudharepo pai ndoti tibude mumaproblems kana tisina kuita izvozvo mazimbabwenzi tikura ticharamba tichisafa kusvikira rini ndatenda hangu
Ya, mafuwa sepa Studio 7 hapo, wose wanutipanya, zinona giza, ini zinonji Dennis, madwela pakapo hapo. Aso kutawara ndo number one, ende mabato mairi, mapato mairi cheti, kana chamisa ichi nuti, ngati tawara ni nanga kwa direct. Ana cha haka ngani samurumu uya, because he's one of the best heroes in Zimbabwe. Saka, zano nafana uti nyato unzasu, ntawara murume, because always zano, yaka gara yaka ita uti MDC isa wina, because nito sawetika naika wina, nuzunu naka cheti. Saka, paku naka kwazo, taachi nuti iye nanga kwa nyato zia uti murumu uyu uribu for peace. Chiamisa uripo for peace, not for violence. Hana waka uraya, hana waka ita zagashata. We don't like to consider other groups. Kutizaka mila say, asi, Chiamisa is the best leader in Zimbabwe. Saka munangaku, nga mwenye ngerere, murumei, vata urizane, because he is a man of peace. He is a man that can bring wealth into Zimbabwe. Tunuanzo zize, towa sina munangaku watu paa garana zauti. Kana mdisi kapinda vani, wano garana zakana. Iye suzano zize, kungufunga hake mtambu kuti, kwanza hati uta apindi, kuti anasutura u leadership. Tatambura wakumana vanu wakupera mezara wakumana. Mezirikwere rukwezi. Sotana hamu ziva nangama funsuku wa Harare. Tino zeta stay ni korona. Vanu wana upera kufamu Zimbabwe mema. Because sinu kufamba slozi. Vatuali akata vizuko vanu kujara.
Kwa zwai, kwa zwai, kwa zwai. Andi ni maziki njupano barisutu hako. Wakumana ina hangu njiba kutawara chukwa. Mwende ili tunida. Mwende ili tunida. Asindi no na zino ndisha misa, saina ilikuwa misa wanuguya mnika mao, wanobuda ni kupinda. Isi truku wana kwa tikitura wa mwana, wanusika kumafari, wanusika wachu ya kuno titu na sita ziruza kwa kwani. Siwele saka pinda munu tino pira kutura. Ngawa miso wano, warukufa amba kune, kakafa nana chaya na mnika tese, saka potre za tine shirwele, shirwele chi korona isi. Zero yaka kunda pane kurapa. Prevention is better than cure. Kwezi, ndino nduka futu wa muna nga ito alwasa, hata wala kutahanzi, nika eno kutatiwa ni naurani. Muno taurana, niko naurani, kazi nini chita wala kutipasi, ni mambika na ili opposite ni pati.
Magadi ijete mape, magadi nindinetu kumanyika, kutare kuchope, South Africa. Ndokumbiro Chiamisa kana aine moyo wekuti vana veZimbabwe watambura kwenguva yakareba. Ndokumbiro kuti agare pasi namunangagwa. Taure wawirirane ndokunge aine chido. Kana vachinge wawirirana wese vapatepo wakupanana pfungwa. Koito programu yekuti munhu wese arikuziva kuti akapiwa ane masanction. Kubva kumukuru wacho kusvika kuvese wese vari kuziva kuti akapiwa masanction. Masanctions akapiwa muZimbabwe pamusaka panhingina. Iwo ndo vakonzera kuti masanctions auye. Vanhu ivavo ngavaitwe phase out so that toita start afresh. Hozi tinongochema kuti masanctions. Masanctions anangopiwa Zimbabwe. Akapiwa vanhu vakuru kuti vanhu vanotyora kodzero dzevanhu ndo vanokodzera kuvanhu vakapiwa masanctions. Vanhu ivavo vakabviswa ndoona kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Zita ndinoitwa Hlulane Hasani. Malaji from Chiredzi South, Chief Sengwe, Headman Chilonga. Taita odambudziko ratisiri kunzwisisa vanhu vakawanda vasara vakangoshama muromo havachaziva kuti voita sei. Pane nyaya yemurungu ari kunzi ari kuuya kuzorima sora achitorera vanhu minda dzavo uye takazamawo kuti titaurewo nemadzishe edu havasi kubudisa nyaya yacho pachena. So zviri kutinetsa Studio 7 dai matipawo zvimwe zvatinga zvingabatikawo kana kuti motumirawo vatori venhau vombondonyatsoona kana kubvunzawo kuti zviri kufamba sei. Ndinotenda hangu.
Ayo angari mashoko evateriri veStudio 7 asine nechekuita neStudio 7 tinokukai kuti mutumire mashoko enyu pa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Direct from Washington. ndiko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuda kuderedza uwandu hwemari inopiwa nyika dzichiri kubudirira nezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana pabhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kudzika kusvika pamabhiriyoni makumi mana nemana. Asi nhengo dzedare reHouse of Representatives dziri kuramba kutambira kurudziro yeWhite House iyi. Hurumende yeAmerica inoti ine urongwa hwekuvandudza mashandiro ayo panyaya dzekusora mushure mekunge nyika dzakawanda dzakwenenzvera humizha hwadzo pakusora. Mukuru werimwe sangano rekusora muAmerica reNational Counterintelligence and Security Center vaWilliam Ivainana vanoti America iri kutsvaga nzira dzekuti ive pamusorosoro pakusora. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa sarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats dziri kuitwa kuNew Hampshire nhasi. Izvi zvinotevera sarudzo dzekutanga dzakaitwa kuIowa. Munhu anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mukuziya nezvesarudzo idzi, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaPromise Sunday, tikatanga nekuvabvunza kuti ndiani wanofunga kuti achakunda.
Pamakwikwi akaitika kuIowayo vakabva vakaita mangange, saka tiri kutarisira kuti pakati paBernie Sanders na Pete Buttigieg ndo panogona kubuda achakwanisa kukurira musarudzo idzodzi. Semaonero angu inini hangu ndeyekuti New Hampshire inzvimbo inofarira Bernie Sanders, because tinoona kuti makore apfuura aya Bernie Sanders akatombokunda Mike Clinton.
Asika takaona kuchiita matambudziko makukutu iko kuIowa uko, zvakabuda musarudzo zvikanonoka zvakanyanyisa kubuda, hapaite here mamwe matambudziko akadai?
Atitarisiri matambudziko akanyanya semaonero atiri kuita, nekuti prosesi dzinoitwa kuIowa dziya dziya dzakasiyana neprosesi maitirwo anoitwa zvinhu kuNew Hampshire. KuIowa kunoitwa macaucuses ndeyekuti vanhu vanoungana panzvimbo dzakasiyana siyana vari masupporters, even mumba memunhu chaimo vanogona kuungana vochisarudza vari mumba memunhu kuti ndiani watiri kuda zvingodaro. Saka zvinoitika kuti maresults anonetsa kuti aunganidzwe, but uku kuNew Hampshire atori maprimary chaiwo chaiwo kuti vanhu vanotosvika vachitovhota mavoting chaiwo chaiwo akati kwesere. Handifungi kuti kunogona kunetsa hazvo, sezvo futi party yemaDemocrats dambudziko ravakaita iroro rekuti zvinhu zvavo zvakaramba kunatso kubuda zvakanaka kuIowa. Tinovimba kuti vagadzirisa zvichininda mupini zvavakasangana nazvo, so that moving forward process dzavo hadzikanganisiki.
Totarisawo vaJoe Biden vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaBarack Obama, vanenge vari kutatarika sei zviri kudaro semaonero enyu?
VaJoe Biden mupolitician auya wevatingati ava seasoned, agara mupolitical system yeAmerica kwenguva yakareba, and I think semaonero angu muno muAmerica tinenge takuona kuti munhu tamupa mikana yakawanda yekuti pfungwa dzake nematongero ake akwanise kuita contribute. But pari zvinezvi vanhu vanonga kuda kutsvaga kuno munhu mutsva ane maideas matsva. Zvasiyana nezvekwedu kumusha uko kuti munhu anoita chifirapo. Saka rotadzisa even pakapinda vaClinton paya paya vachitorera ushe kubva kuna vaGeorge Bush Senior, vanhu vakangoti inowa tiri kuda zvinhu zvitsva. Obama pavakapinda paya paya first black American, maAmerican voters they get excited nekuwana new faces, maideas, manew one.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi achangotanga Paola Serra.
Let's Pola Sarah ndakakurira kumberengwa ndakaberekerwa kumberengwa ndikadzidza kudadaya chishavani ndikazoitira A level yangu muBulawayo cool spaces ndakatanga kuimba mugore ra 2018 nangu zvava ndichifara zvokuimba asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2018 pandaka feature mualbum yeku Eagle Life kwa Prophet Chiza ndakazo ita album rangu muna 2018 ndipo pandakanyanso kutanga kuita album rangu
Namba refu renyu rekutanga rinonzi
album yangu yokutanga inova iyo yega for now inonzi Call on the Name of the Lord ine sungura ine shakasiana siana nakatanga munakandi inspire kuimba nichikura ndifungisai ya ndaingonzi ndioimba unge fungisai saka ndakangobva ndafarira kuimbo sezvinoita fungisai although music yedu yakatisiyani
ko vanenge vachida kuteerera damba refu iri vanoriwanawo papi chaizvo
album yangu inowanikwa ku Eagle Life ineko video is mazuva mashoma anotevera inenge yakwanikwa pa all social media KC, iTunes, Spotify, KC inenge yakwanikwa. We are working on that. Niwa naga feature home album rangu, Light of Audrey Chennai, na Tinashe Soft, anaimba ni Family Voices, pa song yangu inenge Call on the Name of the Lord. Ndiyo ya irugunesa ni imu inonzi Tinazo ine kamusere mbichana vanhu vanenge vari kufarira Tinazo zvokuti I think ndiyo the best so far pa album rangu
kandai zvenyu rekupedzisira
mashoko angu okupedzisira ndoda kungotenda kuvanhu vanotsigira kuti semunhu achangotangawo music zvinonetsa asi ndakaona kuti gore ra 2019 vanhu vakatsigira kwazvo misambo yedu saka ndoda kungotenda uyezve ndichingoti sezvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord meseji iripo ndeyokuti nangwe zvinhu zvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari ndiye anogona kutirwira pachese saka ndoda kungokurudzirayo musabve pana Mwari ngatirambei tichinamata tichidaidza zita raMwari nyange muzimbabwe medu zvinonaka tinotenda
aiwa tinotenda zvikuru muimbi ari kungotanga kusimukira Paula Sera vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekia nemufaro inwenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ndichingamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko hizika tisenda